Chere kwacha chema warriors nezuro maneru chakatadza kutora mapoints ose chiri pamusha mushure mekuita mangange 1-1 ne Democratic Republic of Congo mu National Sports Stadium. Nandare ii yaive yakazara kuti tashu nevatsigiri venhabvu vakawanda vacho vakapinda pasina mubhadharo mushure mekunge vaputsa magedhe vanonokerwa nemafambiro aiita mitsetse munandare yaive zvekare isina mapurisa kana vanochengetedza zvemitemo vakawanda. Vachida kukunda kuti vapinde mapoints 10, Zimbabwe yakatambisa mikana yakawandisa yavakawana ndokuita mangange nechikwata icho vakanorova pamusha pacho 2-1 svondo rapera. Asi murairidzi wemawarriors Sunday Chidzambwa ari kuchema nemubati wepembe uyo anoti aive kudivi reDRC achiti iye chibodzwa chaNox Mutizwa chakarambirwa chaive chiri pamutemo.
Ndinofunga kuti zvatikanganisa vari dzenyera handakuna chakaipa kune bhora rechipiri raranga ragoeswa uye maridzira vanga vachiita nyere yavo vanga vachiita sengo vanoda kurekera kudii rekuDRC.
Mawarriors aive asina vatambi vavo vaviri vane mukurumbira Knowledge Musona naAlex Mudimu avo vanga vasingatenderwi kutamba nemhaka yemakadhi akawandisa avakapiwa nemubati wepembe mune mimwe mitambo. Mubati wepagedhe wemazuva ese George Chigova akatamba kwenguva pfupi ndokuzobuditswa akuvara zvekare. Mawarriors anofanirwa kukunda mumutambo mumwe chete pamitambo miviri yasara neCongo Brazzaville pamusha neumwe neLiberia muLibreville kuti awane mukana wekuenda kuCameroon zvisina mitauro. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndiyezvo zvinobudirira kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations Finals zvekuti Zimbabwe ikapinda mapoints 10 inenge yave mundege kuenda kuWest Africa uko kuchasangana zvikwata 24. Asi Chidzambwa anofunga kuti chikwata chake chave negumbo rimwe chete kumafinari kuCameroon.
Ndinofunga taisa gumbo rimwe chete kuCameroon kwasara rechipiri.
Nzira yeZimbabwe makundano aya yakapfaviswa nekurohwa kwakaitwa Congo Brazzaville 2-1 neLiberia nezuro manheru zvekare. Izvo zvasiya zvikwata zviviri izvi zviine mapoints 4, DRC ine mapoints 5, Zimbabwe ine mapoints 7. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaValentine Musika vanoti vane chivimbo chakasimbawo chekuti Mawarriors anoenda kuCameroon.
Atatosvika tangoda ngowe 1 game chete tikangorova 1 game chete zvati vane chi ne 10 points dzapo izvi.
Mawarriors ane chishuwiro chekuenda kuma Africa Cup of Nations kechina mushure mekuita izvi muna 2004, 2006 na 2017. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.